pese panoungana vanhu ma crowds vakawanda se pa celebrate wa Easter pa vanhu vachienda kumakereke nekuungana nemhuri. Chirwere che COVID-19 chinopararira nokuti respiratory transmission inoitika vanhu vakaungana, and I'm not sure kuti vanhu vanga vari kutevedzera here ma measures aya atinotaura ma COVID-19 safe behaviors, like, you know, pfeka ma face mask, social distancing, high basic hygiene, things like that. Saka ndotarisira kuti Easter ichipera manumbers anenge achati kwirei throughout the world. As you know, dzimwe nyika like vana Italy nana France vakaisa ma measures, even Zimbabwe they did ma measures. I'm not sure how effective ma measures will be across the world.
Parizvino tinoona kuti nhomba dziri kubayiwa uyezve muZimbabwe vasvika pa second phase. Zvingabatsira here kuti parizvino vanhu vari kubayiwa nhomba ye COVID-19 kana kuti vanhu vanofanira kudzidza chii kuti kunyangwe munhu abayiwa nhomba iyi hazvireve kuti hachabatire denda reCOVID iri?
Tanenge taura ndechekuti hongu kubayiwa nhomba ndo ultimate solution yeCOVID-19, asi hatisati tasvika padanho rekuti titi nhomba chete ndiyo solution. Right now tinofanira kuti vanhu varambe vachiita ma COVID-19 safe behaviors aya kusvika vanhu vakawanda vabayiwa, kuti tite hatinoti herd immunity yaya kuti kana vanhu vakawanda vava neimmunity chirwere hachichakwanisi kuramba chichipararira. Saka kuti tisvike ipapo zvichatotora nguva pamwe kusvika gore rino ripere kana kuri kuZimbabwe, nokuti manumbers atiri kuona evanhu vari kubayiwa achiri mashoma.
Tombotarisa pasi rose, tinoona muAmerica uwandu hwevanhu vanenge vari kubatwa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira. Zviri kufamba sei?
Chiri kuitika mavhirasi ndechekuti kuvhurwa kuri kuitwa economy kune dzimwe nzvimbo, particularly kumastates akaita sana Texas nana Mississippi, kokuti ma face mask mandate aya achiriko. It means vanhu vava kungooperate like everything is back to normal. Unfortunately, that's not the case. Pachine nguva yakati wandei iri kudiwa kuti vanhu vakawanda vange vava neimmunity. Saka ndozviri kuita kuti manumbers aramba ari kukwira even muno muAmerica. Pese panongosangana vanhu pane vamwe vane chirwere vasingaite ma COVID-19 safe behaviors, notarisira kuti vanhu chirwere chirambe chichipararira.